Mo chauririwe Hockey Association of Zimbabwe va Cliff Kaseke vanoti vaunganidza zvikamu makumi matatu kubva muzana yemari inodarika zviuru zana iri kudiwa kuti zvikwata izvi zvibudirire kuenda kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa 12 kurume.
Tave pachinhano chakanaka chekutsvaga mari. Hapsati zvanyatsokubatana hazvo kuti tikwane mari yekuti vana vakwanise kuenda kuEgypt for ma junior African qualifiers. Paita progress yakanaka, takungomirira kuti tichiwana mapashoma pasara pacho maybe kuma 40% yemakosi atandichitsvaga.
Vanoti izvi hazvina kumisa gadziriro sezvo pane chivimbo chakasimba kuti mari yasara iyi inowanikwa mazuva mashoma asara. Makundano eJunior Africa Cup aya ari kuunganidza zvikwata zvevanhurume nevanhukadzi zvemaunder 21 uye ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi eWorld Cup. Munyori mukuru wesangano iri Muzvari Sarah Bennett vanoti varuda kuti zvikwata zveZimbabwe izvi zvesimuke musi wechitatu kana china kuti zvikwanise kubata mitambo iyo iri kutanga nesvondo. Masvondo apfuura, Hockey Association of Zimbabwe yanga ichikumbira rubatsiro rwemari kubva kune veruzhinji munyika kuti zvikwata zviviri izvi zvibatsirikane. Muzvare Bennett vanoti vakumbirawo zvekare vatambi vavo kuti vatsvage makambani anokwanisa kuvabatsira kuti mari yavari kuda ikwane. Asi veruzhinji munyika vanoti zvinhu zvanga zvisingafaniri kusvika pakadai nekuti zvikwata zvenyika zvinofanira kupiwa mari yekukwikwidza nehurumende. Aimbotambira Old Hararians God knows Motsi anoti vechidiki ava ndivo ramangwana renyika zvekuti vanoda rutsigiro.
Tinotoribatikana nazvo nekuti tinenge tichido rutsigiro kubva kuhurumende, tichiona kuti vana vadiki ndo vanozoratidzirawo vachimiririra nyika mumazuva anotevera. Saka tinenge tichidawo kuti tiwanewo funding kuti mitambo yedu yehoki uenderere mberi.
Mutsigiri wehoki waadmire mapie vanoti masangano emitambo haakwanise kuzvimirira ega asi vanodawo ruoko rwehurumende.
Ndinoona kuti maresponsible authorities akafana nehurumende anofanira kupindira kuti isusu tinge tichikwanisa kupinda kumaqualifiers kana kuti kumatournaments akadai nekuti vega havazvikwanisi.
Muzvare Bennett vanoti havo vakakumbira mari kubva kusports and recreation commission uye vari kutarisira mhinduro inofadza nechimbi chimbi. Anotaura akamirira SRC Muzvare Eleta Nengomasha vaive vavimbisa kupindura mibvunzo yakatumirwa nestudio 7 asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi mashoko atawana anoti veSRC nechishanu vaimhanya mhanya kuti vaone kuti vangabatsire sei zvikwata zvechidiki izvi. Asi muongorori wezvemitambo vaShepherd Saizi vanoti hoki yasimudza mureza wenyika zvakasimba zvekuti vanga vasingafaniri kunetsekana kubatsirwa nemari yavari kuda.
Zvinotirwadza kwazvo nekuti wadarisa hoki muno munyika ndo yakatibhonza magold medals. Saka tachitarisira kuti dai corporate road yapindira vaenda vakwalifaya kuenda kuworld cup zvi zvedu zvinogona kufamba.
Hoki ndiyo yakaunza menduro yekutanga yeZimbabwe kubva kumaolympic games apo chikwata chevanhukadzi chakatora menduro yegoridhe kuRussia muna 1980. Gore rapera chikwata chevanhukadzi chevechidiki chakabudirira kuenda kumafinary eWorld Cup ayo akaitirwa kuSouth Africa. Kumakundano eJunior Africa Cup Zimbabwe iri kutarisirwa kunokwikwidza neSouth Africa, Egypt, Ghana, Nigeria neKenya. Zvikwata zvinotora mukombe weJunior Africa Cup muvanhurume nemuvanhukadzi ndizvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.